musangano uyu ndewekungoonesana kwemassive society organizations kuti ground redu rakamira sei, do we need new strategies going forward. Saka tiri kuendawo sevamwe vanotariswa necivil society, sevanhu vari kuunza maideas manyuwani mumashandiro akuita macivil societies muzimbabwe, tichionesana tichingopirawo nyaya dzemavhenda kuti onai mavhenda ari kutambura, mavhenda ari kumhanyiswa zuva nezuva nemapurisa ekanzuro nezrp. Tichitsvagawo mastrategies kuti toingenja segovernment kuti isunure ione kuti reality iripo ndeii, mavhenda anoda kubatsirwa, ari kuda kushanda kuti ararame. Saka tiri kundoselawo maideas edu National Vendors Union, and then ndinodawo kutaura ndichifarawo kuti kuulawayo ikoko, despite the fact that isusu we've got mastructures edu atinawo ikoko, tinewo mabhururu eduwo atangawo kushandawo basa iroro paground kumake sure kuti mavendors they are properly organized, they are properly mobilized, so that vanoresponda kumaproblems awa vanenge vachifesa.
Tinonzwa kuti muchawana mukana wekuratidzirawo pamusangano wamuri kuita uyu, ichokwadi here, uye munee muchiratidzira kunaani?
Ndingati panguva yari zvino iyoyi hatigoni hedu kuti tichipinda muchitora izvozvo, asi tine urongwa hwekuti tionekwe semavhenda, tionekwe nemaautorities kuti tine nhunha dzedu, mastrategies mukagara mumaisa patable, dzimwe nguva munoyurirana neni mukomajonga zvinogona kudzoka zvokanganisa marongero amune makaita. Asi regai nditi semavhenda kuulawayo vachasangana mavhenda achitaura nhunha dzavo, zvinozobuda zvinenge uri mafungiro emunhu wose, vanhu vakontributa. Asi ndingangoti muchidimbu mavhenda ari kusangana iko.
Tinonzwa kuti pane urongwa hwamakaitawo nekanzuro yeHarare hwekuti munge muchishanda pamwe chete zvakanaka zvisina matambudziko. Mungatudza kuti urongwa hwo wakamira sei?
Mushure mekunge vati vari kuda kulonja inonzi Operation Bumarutsva kutanga richene, saka vakauyawo kwatiri vachitizivisa kuti ndo chirongwa chavari kuda kumhanya nacho. Tikati aiwa, tinokubatsirai as long as musingadi kushandisa mastrategies enyu akare ekuda kupinda muchiita zvechisimba, muda kuvhiringidza kushanda kwemavhenda.